Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikumi 5/2024. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations yoisa Zimbabwe pakati penyika makumi maviri nenhatu dzakatarisana nenzara inotyisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kuita musangano nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yaiswa pakati penyika gumi nenomwe nechimwe chikwata chenyika ina dziri mudunhu rimwe chete kana kuti regional cluster dzakatarisana nenzara inotyisa pasi rose. Nzara iyi iri kutarisirwa kuwedzera kubva iko zvino kusvika muna gumi guru. Izvi zvabudiswa mugwaro rabudiswa nhasi nesangano reUnited Nations anoti Food and Agriculture Organization kana kuti FAO nere World Food Program kana kuti WFP. Nyika dzaiswa mugungano rimwe chete renyika ina kana kuti regional cluster dzinoti Malawi, Mozambique, Zambia neZimbabwe. Kumwe kwanzi kune nzara yafunya chisero kuGaza, Haiti, Mali ne South Sudan uko kune hondo. Dzimwe nyika dzinogona dzakatarisanawo nenzara nekuda kwehondo dzinosanganisira Chad, Democratic Republic of Congo, Myanmar, Syria neYemen. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs kana kuti OCHA yaburitsawo mashoko kuvatori venhau ichiti vanhu mamiriyoni makumi matatu muSadak vakatarisana nenzara inotyisa. United Nations inoti iri kuda mari inosvika mabhiriyoni mashanu nechidimbu kana kuti US$5.5 billion kupa vanhu chikafu uye kutsvaga nzira dzekuvabatsira mune ramangwana. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya yechikafu uku kuri kuuyawo apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rekuchengetedza nharaunda kana kuti World Environment Day paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze kuti pasarambe pachiita nzara. Tobias Mdzingwa anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe ndeimwe yedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzinonzi dziri kuparadza nharaunda dzadzo zvakanyanya zvichikonzerwa nekusatevedzerwa kwemitemo ine chekuita nenharaunda, huori uye kuoma kweupenyu. Mutori wenhawa nemenduru zhinji dzekuremekedzwa nekuda kwekunyora pamusoro penhau dzezvekuchengetedzwa kwenharaunda muZimbabwe, Watmo Makokova ndeumwe wevanoti kuparara kwenharaunda kunokonzerwa nekushaya hanya kwehurumende.
Dambudziko rekutanga ndire makambani. Kazhinji kacho makambani anoparadzwa nemachinese vasiri kutedzera nzira dzinotarisirwa kunge makambani achitedzera kana vachiita yatinotiyo disposal of waste. Toendazve kunyaya yekuti kushaikwa kwemhando dzemoto muZimbabwe. Vanhu vakutema miti.
vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Youth Biodiversity Knowledge Vingi vanoti mabasa ekutsvaga nawo chouviri ari kuitwa neveruzhinji anosanganisira kuchera kwezvicherwa kuri kunze kwemutemo kana kuti chikorokoza ndiwo mamwe akonzeresa kuti nharaunda dziparare.
Asi tine mufaro kuti pane zvirongwa zviri kuitwa nehurumende pamwe nemabasa anoshanda pamwe nehurumende kukurudzira varimi kurima miti tichipa example ye Sustainable Forest Association iyo inoshanda pamwe nevarimi vefodya.
Boka rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda reEnvironmental Management Agency rinotenda kuti nharaunda dzemuno dziri kuparara asi rinotiwo izvi zvinogona kugadziriswa kana pakatorwa matanho nekukasika. Tinzwe kubva kuna Muzvare Joyce Chapungu vanove mumwe vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka iri.
Senyika yeZimbabwe tine nharaunda yakaparadzwa nemabasa akasiyana siyana iwayo inosvika iyo 36%, asi kuparadzwa ikoko chazvakanakira ndechekuti inogona zvekare kudzoredzaniswa.
Hurumende yeZimbabwe ine mitemo yakafanana newe Environment Management Act uyewo yakaisawo runyoro rwayo pamitemo inosungira nyika dzepasi rese kuchengetedza nharaunda yakafanana newe Paris Agreement, asi zvinoita sekuti mitemo iyi haisi kunyanya kubatsira mukudzivirira kuparara kwenharaunda mumadhorobha zvese nekumaruwa. Kunyange vakuru vebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda vanga vavimbisa Studio 7 kuti vachapa muono wehurumende pamusoro pematanho ekuchengetedza nharaunda airi kutora tazoenda pamhepo vasati vazadzikisa vimbiso yavo. Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mukomisheni inoona nezvekumisa kuparadzwa kwemasango yeForestry Commission amai Violet Makoto vanoti havasi kumira kudzidzisa vanhu pamusoro pezvakakoshera kudyara miti.
Vanhu vanogona kuita maprojects ekuchengeta nyuchi. Kune maprojects akawanda izvozvo ekuti vanhu vanokwanisa kutora modzi vachiita maoils vachiita zviwanikwa zvakasiyana siyana. Munoona kuti zvinobuda muti wacho wakamira hazvidi kuti munhu ateme miti. Ndo zvega zvinoita kuti masango edu aramba achitishandira isusu.
Vanoongorora nyaya dzezvenharaunda uye vakamboita mukuru wekomiti yezvenharaunda mukanzuro yeHarare vasichowati Mutizwa vati ijana remunhu wese kuchengetedza nharaunda yaanogara. Zuva iri rakanangana nekukurudzira kuchengetedzwa kwenharaunda. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa mangwana kuita musangano nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kumucheto kwemusangano wechimakumi maviri nemanomwe kana kuti 27th St. Petersburg International Economic Forum. Kunze kwava Mnangagwa, vamwe vatungamiri vanenge vari kumusangano uyu vanosanganisira mutungamiri weBolivia vaLuis Arce. Muzinda wavaPutin weKremlin ndiwo wazivisa kuti vaPutin vachaita musangano navaMnangagwa. VaMnangagwa vanogara vachiti ukama neRussia hunokosha kubva munguva yehondo yechimurenga. Taedza kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava, asi vange vasingadairi nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi.
Russia ndeimwe nyika yanga ino ukama nesu. Tabatwa nenyaya dzekuitiswa masanctions newo kumadokero. Russia ndeimwe nyika yakamira nesu inotarisa madambudziko eZimbabwe nedzimwe nyika dziri kubudirira nemwoyo wose wekuti dei vatisumudzira. Dzingava nguva yekuti tinenge tine madambudziko akafanana nenzara, ingava nyaya yekuti tiwane zvinoita kuti ikonomi yedu isumuke. Russia ndeimwe nyika yatinoimba nayo uye isina dambudziko nekuona kubudirira kweZimbabwe.
Ko iwo musangano pakati pavaPutin navaMnangagwa wakakosha zvakadii panguva ino?
Kana uchawana purezidendi wedu kuti vaonane navaPutin, tinomugamuchira zvikuru uye tinoremekedza vaPutin nekukoshesa nyika yeZimbabwe nekumira nesu kuru takavavariya kubudirira kwenyika yedu kune zveupfumi kuikonomiko. Munoona vavariyo yapurezidendi wedu ndeyekutsvaka nzira neushamwari hwavazhinji huri pasi pose kuti ndiye anonga uya akashanda nesu kuti Zimbabwe ibudirire.
Asika vamwe Honorable Togarepi vanoti kuzonyanya kudyidzana navaPutin panguva inoi nyika yavo ichipomerwa mhosva yekuda kupamba Ukraine kunogona kukanganisa danho reZimbabwe rekuti haitore divi pakudyidzana nedzimwe nyika asi ishamwari yemunhu wose.
Izvi tinoushamwari nera
Russia. Tinongo kurudzira kubepa itaro nyararo. Hondo yasvika painogadzirisa fungawo zvinorwadzawo Russia zvaanofunga kuti ndiye zvagadziriswa.
Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urarai Zembe.
Uchizana kwacho uku ndiko vanhu vangango vanomuitiro mumwe chetewo wokusango vangozovoka zvinhu zvine zviitwa zvokusango zvina ndezvechiverere. Saka vane vachiitirana zvinhu kuridzana vachizivana kuti tinoite zvinhu nomutoo mumwe chetewo unenge usiri mutoo kazhinji, unenge wakanakira ruzhinji, unenge usiri mutoo unonakira jekerere.
Asi kaZimbabwe iri kuti Russia yakaibatsira kubva munguva yehondo, nekudaro ushamwari unofanira kuchengetedzwa.
Tezvava chose kuti Russia yaibatsira dzidzisa rwehondo zvikuru vachipinda nokuzepurawo. Asi zvinhu zvaiitirwa kutarisirwa iri hondo yavanhu ka yokuita upenyu kuti hunakire ndudzi yomuZimbabwe. Zvino kana huri ushamwari hwokuti hunakire nhinginaringi chete, zvine zvakatorashana nokuti hazvizvo zvakabetsererwa vanhu kusunungura nyika inoiyi. Avaya vatungamiri vaibetserwa kuti nyika igogarika zvakanaka. Zvino kubva pataurwa rusununguko nenyika yeZimbabwe, hatina kumboona ufumi kukuridzana kukasimba pakati peZimbabwe neRussia. Asata kuona.
Ko tichitarisawo kurwisa kuri kuita Russia ichida kupamba Ukraine, haizokonzerawo matambudziko here pakudyidzana kweZimbabwe nedzimwewo nyika dzakabudirira dziri kushora hondo iyi?
Zvinotokonzera chaizvo chaizvo. Munoziva kuti iye zvino Russia yakapwanya chibvumirano cheUnited Nations Security Council chokuti mabope anogadziriswa padare, kwete zvehondo. Zvino muitiro iwoyo ndiwo muitiro uri kungoitwa naana Munangagwa kuno vachiita zvinhu zvisiri izvo, vasingadi kugara kuita zvinhu zvomujekerero.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urarai Zembe, vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vakaremara munyika vari kukurudzira madzishe nemazisabhuku kuti vasavakanganwe panenge pave kugoverwa chikafu chiri kuendeswa nehurumende nemasangano akazvimirira kuzunde ramambo. Chikafu chakatanga kupiwa madzishe nehurumende svondo rapera kuti vape varombo senzira yokurwisa nzara yavhunya chisero munyika. Godfrey Mtimba anotipa zvizere.
Mamwe madzishe mumasvingo Shurugwi pamwe nedzimwe nzvimbo munyika yose vakatanga kupiwa matani 35 echibage ekugovera vanhu munharaunda mavo. Mukuru wesangano rinorira kodzero dzevakaremara reNational Disability Association vatongai Marufu vakurudzira madzishe kuti vavakoshese sezvinoitwa nherera, shirikadzi nevakwegura pakutanga kugoverwa kwechikafu ichi.
Isu tinokurudzira kutiwo madzishe nemasabhuku panouya chikafu chiya vationewo sevanhu, vatipewo chikafu. Ife kuti vatipewo first preference nokuti tiri vanhuwo tivarotambudzika, hatikwanisi kuita mamwe mabasa emaoko.
Vamwewo vakaita samuzvare Irene Jiri avo vakaremara gumbo vachifamba nemadondoro vanoti mumakore adarika vaisiwa muzvirongwa zvekugoverwa kwechikafu.
Sevanhu vakaremara tanga tichikurudzirawo madzishe nemasabhuku kuti kana chikafu chauya vatange nesu vakaremara, nokuti tiri vanhu vanosisiwa tozofa nenzara. Saka zvino tanga tichikumbirawo chaizvo kuti vakwanise kutarisa isu vakaremara tanga kuti tisafa nenzara, nekuti hatigoni kuzobudawo tichinozvitsvagira sezvinoita vasina kuremara.
Vakaremara vanotiwo vazhinji vavo havakwanisi kuzvishandira kuti vawane raramo, nekudaro zvakakosha kuti vawaniswe zvekudya. Ishe Magudu vakafa mugwadi avo vasingaoni vanoti havasarure vakaremara vachiti vanotanga kuvapa pamwe nenherera nevakwegura.
Chirongwa chedu chatakapuwa nemutungamiri wenyika tinotangira vanhu vakaremara, nherera nechirikadzi, ndopatiri kutangira tozobata vaya vakasiyiwa muskimu yesocial welfare.
Apao sabuku mkuwa pasifuka kutuwa noti basarabu harisire kusarudza vanhu asi kubatsira munhu wese kusanganisira avo vanotambura.
Ya iko zvino pakupa chikafu patukupa vanhu vatinenge taona muraini medu vanoratidza kuti vanotambura tichisanganisa nevamwe vari kurarama neurema ndo vamwe vacho vanotambura ivavo asi kusarudza kuti uyu munhu wakamira sei kana kuti zvebato isi tiringopa nokuti chikafu chauya tichibetsere vanhu.
Munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admopa Zvakavambwa vanoti chirongwa chehurumende ichi chakatanga mumasvingo uye pane mutemo wenyika unoti pasawane vanosiiwa kana kusarudzwa.
Muno mumasvingo Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare yakatotanga ubasa hwekupa chibage hwekupa grain kuvanhu vari vulnerable. Vashandi vehurumende vekuMinistry of Public Service, Labour and Social Welfare vakatekeshera mumadistricts ose vakabatana netraditional leadership kufamba dunhu nedunhu village by village vachigara pasi nevanhu vachiwirirana vanhu vemunzvimbo yoga yoga vane kodzero yekupiwa.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemagariro evanhu munyika vaJulai moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kanzuru yeNelson Mandela Bay kuEastern Cape muSouth Africa iri kukumbira rubatsiro rwekupa vanhu vakawirwa nedambudziko remafashanu emvura nedutu mupengo remhepo nemusi wechipiri. Vanhu makumi vaviri nevaviri vakafa nekuda kwemafashanu aya. Israel nasi yabomba zvedunhu reGaza ichiti yaparura urongwa hwekurwisa nzvimbo dzine varwi veHamas kana kuti dzavanochengetera zvombo. Israel inotiwo kurwisana kuri kuenderawo mberi muguta reRafah. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vashanyirawo kumuganhu wenyika yavo neLebanon zvave kutyiwa kuti kurwisana pakati penyika yavo nechikwata cheHezbollah kuchawedzera zvinogona kupa kuti hondo ipararire mudunhu reMiddle East. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nekambani yeDiaspora Meds iyo ine muzinda uri muJohannesburg, South Africa. Diaspora Meds yakaumbwa kuti ikwanise kuyamura vari mudiaspora kuti vakwanise kuriritira hama dzavo dziri kumusha kuZimbabwe kuburikidza nekuvabhadharira mari yekuti vakwanise kurapwa medical aid, kuvigwa zvine chiremera funeral policy, nokuti vanenge vasara vawane cheuviri kana muchengeti wemhuri achinge ashaya kana kuti life insurance muchirungu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 namuzvare Rumbidzai Zunzanyika vekuDiaspora Meds avo vanoti vanobatsira mwana weZimbabwe wese chero nyika ipi yaanenge ari pasi pose.
Tiri kushingairira kuti vanhu vakwanise kuwana medical aid, the best service yavanokwanisa kuwana at that point and time. Vangava vachida kuadmita, vanenge vachida kuita maoperation, vangava vachida kutora mapirizi mwedzi nemwedzi, zvichienderana zvakadaro. Tinogamuchira zvose izvozvo tichivaisa pamedical aid pedu vachikwanisa kuzowana the best service they can afford.
Mune mapakeji akamira sei?
Tine mapakejisi akasiyana-siyana anoenderana nemabhajeti akasiyana-siyana zvichienderana nehomwe yemunhu. Tine pakeji yekutanga inonzi Manuka, tine pakeji yechipiri inonzi Lavender, tine pakeji yechitatu inonzi Clover, tine pakeji yeina inonzi Sage Plan. Papakeji yekutanga nechipiri nechitatu idzi dzinogamuchira vanhu vane mazera epakati pe0 to 65 years dzekuberekwa. Iyi yechina inogamuchira vanhu vane more than 65 years.
zvizvikuru zvinozowanikwa naiyo surge package ine zvizvikuru zvinowanikwa nemurwere.
Surge plan inenge ichipa kuti munhu anokwanisa kushandisa 33,000 achikwanisa kuenda nekadhi rake achinorapwa, tinoverenga kubva pazuva rechitatu kusvika peregumi, tomupa $100 pazuva kana ari munhu mukuru. Ende tinenge tine maair evacuation service vanokwanisa kutora nendege kana vadzimbikana vari kunhu kusiri kukurudza kusvikika kuchipatara.
Ko, mamwe maplani akamira sei?
Haana kunyanyosiyana zvavo neiyo inonzi surge plan, asi anosiyana pamubhadharo unozopiwa kana tumupimo wekuti unokwanisa kushandisa mari pagore, asi kunokwanisa kuwanikwa mashortfalls zvichienderana kuti watora package ipi yacho.
Kunze kwezvirongwa zvekurapwa izvi muzvaro zinzanyika, mune zvimwe here zvamunobatsira nazvo vari kunze kwenyika?
Tine inonzi funeral services plan yokuti unokwanisa kuwana funeral service. Tine tuma package yedu inova iyo premium ne supreme package. Premium package yedu unobhadhara $50 pamwedzi, kana kuti unokwanisa kubhadhara supreme inoita iyo $20 pamwedzi. Tine yatinoti zvekare our flexi funeral cash plan. Flexi funeral cash plan ndiyam yekuti munenchibvisa mari shoma asi zvizokupai mari zhinji.
Ko, vanoda zvavo kusiya varongera mhuri dzavo ramangwana rinoita kuti vange vachizogara pamudyandigere, mune zvirongwa here zvakadaro?
Ndoya tinoti iyo life cover. Tichinzwa kuti nhasi washaya, 48 hours later tinoprocessa kuti munhu ashayikirwa iyeye kuti beneficiary wako iwewe akwanise kuwana that money yatinenge takati iyo ndo life insurance cover yao, kuti akwanise kuyamurika muupenyu.
Mune vamwe vamakabatana nawo here mune zvose zvamunoita izvi tichiona kuwanda kwazvakaita?
Hongu, for medical aid tirikushanda neinonzi Cellmed Health Insurance. Kubato rerufu tirikushanda neOld Mutual. Ndo makampani mahombe atiri kushanda nawo iwayo panguva inoyi.
Vanoda kukubatai vanokwanisawo kubatai sei?
Vanoda kutibata vanotibata pawebsite yedu www.diasporameds.com. Kana kuti vanogona kundibata pafone +263 774 084 408, motaura namuzvari Rumbidzai. Kana kuti munokwanisa kutumira email info@diasporameds.com. Maofisi tinoti muZimbabwe, tuti tine vamwe vatinoshanda navo vari kuBotswana, tinavo vatikushanda navo vari kuSouth Africa, kunoaiwo kune main office yedu, and tinawo mapartners edu ari muEngland, muLondon.
Avo vange vari muzvare Rumbidzai zvinzanyika vekukambani yeDiaspora Medsa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vatsigiri vavaTrump vakamira panze pemba yavo inonzi Trump Towers kuNew York kwapera zuva rimwe chete kubva vabatwa nemhosva makumi matatu neina dzekunyora zvekunyepa pamagwaro emabhizinisi avo nechinangwa chekuda kuti vavhoterwe kuti vatungamire nyika muna 2016 asi vachitsvura mutemo. Munzvimbo yeChelsea muNew York, muvhoti Nicholas Warner anoti kubatwa nemhosva kwavaTrump chinhu chakaipa sezvo America ichida kuti vaTrump vadzoke pachigaro kwemamwe makore mana.
Pavakanga vari mutungamiri wenyika makore mana apfuura, zvatiri kuona izvi zvakanga zvisipo. Iko zvino pane nyaya yehondo, ukuwo upfumi hwananga kumawere, zvinhu zviri kudhura. Saka ndinongoda kuti adzoke agadzirise zvinhu samuzvina bhizimisi.
Muguta reEllicott City mudunhu reMaryland, muvhoti Akadi Lapidus anoti zvinotaurwa navaTrump zvekuti kutonga kwavo kwakakonzerwa navaBiden hazvina kunakira bato ravo remaRepublicans nenyika, vachiti
there is nothing until this party dumps Donald Trump, says we believe in elections.
Hapana chakanaka chinobuda apa kusvika bato iri rabvisa vaTrump. Tinovimba nesarudzo, tinogashira zvinobuda mumatare edzimhosva. Tinovimba nevanobetsera vatongi kana kutonga nyaya, nekuti zvizvarwa zveAmerica sesu handivhoteri bato reRepublican kusvika ratanga kuremekedza zvatinotarisira sevanhu vemuAmerica, kuremekedza mutemo nezvimwe.
Muvhoti Margaret Burns wemudunhu reMaryland anoti kunyangwe vakawanikwa vaine mhosva, vaTrump vari nani pana vaBiden, vachiti
Biden just strikes me as being fake, and he's just fake sentimentality.
Biden haaiti seanovimbika. Anongotaura zvimwe zvekunyepa, achida kuita semunhu mukuru akanaka, asi tichiona hedu kuti handizvo zvaari. Handitende nezvaanotaura, haavimbiki. Asi kunyangwe Trump achiwedzeredza mune zvaanotaura, uye kunyangwe zvimwe zvaanotaura zvichitsamwisa, ndinotenderana naye kazhinji kacho.
Mudunhu reColorado, muvhoti Luda Golodnik anoti kuwanikwa kwavaTrump vaine mhosva kwakafanira, vachiti vanovimba kuti kuchavhiringa kutsvaka kwavo rutsigiro.
The way that he speaks about women, the way that he treats other countries, the way that he talks about illegal immigrants.
Matauriro anoita vaTrump pamusoro pevanhukadzi, nzira yavanobata nayo dzimwe nyika, matauriro avanoita pamusoro pevanhu vanotsvaka upoteri, ivo vakaroora mumwe akabva kune imwe nyika, ndinongoti aiwa, zviri kuitika kwavari zvaifanirwa kunge zvakaitika kare.
Mudunhu reNevada, muvhoti Keith Dayton anoti zvakabuda mudare hazvisi kuzochinja kuvhota kwake.
I'm still voting for Donald Trump. I think this whole thing has been a mockery.
Ndicharamba ndichivhotera vaTrump. Zvose zviri kuitika ndezvemanyepo. Ndinonzwa kunyarira nyika yedu. Haasi munhu wekuti ndingatandare naye tichinwa tosodoro, asi handiyo nyaya iri pano.
Mudunhu rePennsylvania, rimwe rematunhu risina kwarakarerekera, mumwe muvhoti anotsigira vaTrump, Jeffrey Nesbitt, anoti zvakabuda mumatare zvinogona kubatsira vaTrump.
I think it would be much more effective for the American people to just beat him and his movement at the polls.
Ndinofunga kuti zviri nani kuti vanhu vemuAmerica vasavhotera vaTrump nevatsigiri vavo musarudzo. Asi ndinoona sekuti zvakabuda mumatare zvichakonzera kuti vatsigiri vavaTrump vaende kunovhota neuwandu hwavo.
Ongororo yakaitwa neReuters yakabatana neIpsos inoratidza kuti vavhoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90% zvenhengo dzebato remaRepublican vanotsigira vaTrump. Asi zvikamu gumi kubva muzana zvasara apa ndizvo zvinonzi zvinogona kukonzera kuti vakundwe musarudzo. Izvi zvinokonzerwa nekuti hapana musiyano mukuru pakati perutsigiro rwavaTrump nevaBiden, nekudaro kuti munhu akunde anotofanira kutsigirwa zvakasimba nevavhoti vagara vachivhotera bato rake. Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau weVOA Scott Stens, mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weVOA Studio 7.
Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadini, magadini Studio 7, anamukoma Blessing Zula. I just want to thank you nenyusi dzamunotipa. Ndichingoda hangu kupokana neavo vari kuti muri kunyanya kutipa nyusi dzekuAmerica kana kuti dzekune dzimwe nyika, because what is important kuwana nyusi dziri kuitika worldwide, because times muZimbabwe pamwe tete tisina nyusi dzakanyanya kuwanda. Saka hapana patingazotsvaga tunyusi tisina basa nekuti tinoda kungobudisa nyusi dzeZimbabwe.
Tinoda kutaura nenyaya dziri kuitika muno South Africa, wana maposa waya zvavapandukira zvakavabaya, vakamhanya zvinopembedza vana munangagwa dzakanga dzabira election yakumhanya kuita munhu wekutanga kunomupembedza kuna munangagwa. Nhasi chaakwaka kwaariwo kunongo achitamboziva kuti upenyu hwake hucharamba hwakadii muANC sinzi akatanga kutonga iye ramaposa. Zvinhu zvatonetsa kupfuura pazvimwe zviri zvatowesa. Vana vesouth africa vazviona kuti munhu haazi right, ndosaka usina kumuvhotera. Enezvi yadonha ANC yadonha yakunge zano amamvemve. Saka ndirikufara dai vakamudzinga basa. Ane utsinye munhu yautsinye unenge wamunangagwa. Vakangofanana namunangagwa pfungwa dzavo yewanhu iye ramaposa uya.
Muri Zimbabwe kose kwamungadai muri matema nanyika dzatiri dzakasiyana-siyana dzikadai dzakatikomboredza teisangana pano pachirongwa cheStudio 7 Voice of America lechiti muri sei. Anakumatanonoka Hwande nanakuma Blessing Zulu. Aiwa pano bho zvekuti aiwa zvakanga zvaakuita vafikile mbalula zvakanga zvaakuratidza kuti kwavakuenda zvaakuenda kwamvura yacheka makumbo vanga vakufarisa zvakanyasiriki nekapatwa nekabato kezanu PF vanga vakunyanya kuzvitutumadza vakuvhidzwa zvakanyasi kubatsire kwa ono kuita senge ndo wakanga wakatakura South Africa. Izo zvidzava unzira manje vakina sokuona kuti haiwa nyika ngeve vanhu haisi yavo vakutizvona izvezvi manje kuti haiwa pakaipa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum na 8 Maniru tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzekuSouth Africa kuti zvinorevei kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Sezvo nguva yadapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai mune jayaguru Chris Gande.